Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 3 nyamafufu 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reCitizens Coalition for Change rinoti rakaita misangano nezvimwe zvikwata zvekune dzimwe nyika zvakauya kuzoona sarudzo dzichiitwa. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu akazvimirira oga anoti haaoni Zimbabwe ichikwanisa kuita sarudzo dzakachena nemamiriro akaita zvunhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti rakaita misangano nezvimwe zvikwata zvekunze kwenyika zviri munyika kuzoona Zimbabwe ichiita sarudzo. Zimbabwe yakakoka nyika dzakawanda pamwe nemasangano akasiyana-siyana kuti azoona sarudzo dzichitora nzvimbo mumasvondo matatu ari kuuya. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemunyori munyaya dzezvesarudzo muTCC, amai Ellen Shiriedenga, vanoti bato ravo rakaita misangano nezvimwe zvikwata zvizhinji kuti vazivisane mamiriro nemafambiro ari kuita nyaya dzokugadzirira sarudzo uye kuvaudza zvavari kunyunyuta nazvo.
Tambosangana navo particularly vekuEU mazuva apfuura awa semaobservers togara navo pasi tichivaonesa nezvese zviri kuitika panyika but tataurirana. In fact, it's not just nyaya yeEU. About 2 weeks ago takatogara pasi nedelegation technical committee yekuAfrican Union neCOMESA nevhiki mwezi wapfuura wetakagara pasi nesadhak. Saka maboka ese awa matatu atasangana nawo so far and futi takaita meeting yapfuura nevamwe vavangi vauya munyika.
Amai Shiriedenga, makataura navo pamusoro pei chaizvo?
Maorganizations awa because vakaobserva sarudzo dzakapfuura 2018. Tataura navo kuti vau in terms of the state of preparedness senyika kuti tiri papi pakugadzirira sarudzo iyoyi. Kune zvakawanda zvatakakurukura nazvo. One, panyaya for example yemaelectoral reforms. Kuti mukatarisa mitemo yedu yesarudzo haisi kufambirana neizvo zvakatarwa muconstitution. That's why tichine zvinhu zvakawanda zvinonetsa kumaelections edu because mitemo yedu is not aligned to the constitution. Totarisa ipapo kuti state yeZimbabwe hapana political will, vangu asingade kuti mitemo iyi ishandudzwe.
Pane zvavakataura here pamusoro pekurwiswa kuri kuitwa vanhu kana kuti violence? Makataura nawo here pamusoro pedambudziko iri?
Nyaya yeviolence ndeimwe nyaya yakatotaura nezvayo kuti vanhu kumamisha uko vari kuvhundutsirwa, vanhu havana protection ende nyaya inotirwadza sebato. Kuti even if tikareporta kumaresponsible authorities, kumapurisa, nyaya dzacho hadzisi kunyatsofamba, hadzisi kunyatsogadziriswa. Totarisa futi maorganizations anengana National Peace and Reconciliation Commission, NPRC, hapana zvavari kuita panyaya dzepeace. Saka ndezvimwe nyaya dzationa kuti dzinofanirwa kugadziriswa.
Nyaya yeZimbabwe Electoral Commission yakambotaurwa nezvayo here uye imimi seCitizens Coalition for Change makavaudzei?
Takataura nawo in terms of my operations ekuzeki. munoza pasarudzo za 2018 kune zvakawanda zvatakachema nezvazvo. For example, nyaya yekuti ma results haana kufambiswa zvakanaka, mamwe cases like kwa Mtare North where mama total vote up president aipfuura pala epala ile total vote ma parliamentary candidates 18,000. Saka ipapo taitozvibvunza kuti ko zvakafambiswa sei. Clearly kune zvakaitika ipapo pavaisa data ravo kukuma ku Excel spreadsheet. Saka ndizvo zvataitotaura kuti in terms of results management, mitemo yacho inofanirwa kushandudza ende zveke inofanirwa kuchinja maitiro awo. And in terms of also engagement, kune zvakawanda zvakatataura nezvazvo zvinofanirwa kugadziriswa.
Tochienda panyaya ichanzwikwa nhasi kuBulawayo. Amai Shiri Yedenga, makakurukura navo here nezvenyaya iyi?
Even iyo inyaya yekuBulawayo yokuti vari kuda kustopa makandidates edu 12, yet mitemo uri pachena kuti ZEC hapana zvayakakanganisa nokugamuchira manomination papers evanhu vedu. Saka ndezvimwe zvakawanda zvatakataura nezvazvo. Ende nyaya yevoters roll ndeimwe nyaya yatakatoemphasiza nezvayo kuti voters roll, yes, tainyima mazuva apfuura apa, asi patakazopohwa voters roll iyoyi it has not in an analyzed performance sezvakatarwa paelectoral act yedu. Ende futi izvo patatari pachukutarisa voters roll tirikuona kuti kune zvakawanda zvakakanganisika zvokuti sepato tirikuona kuti gwaro iri voters roll harina kumira zvakanaka zvokuti kana zvinhu zvacho zvikasagadziriswa mazuva mashomana apfuurawo, vanhu vakawanda vachakoniwa kuvhota nokuti vanenge vashaya mazita avo kumapolling station avo.
Avo vanga vari vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemunyori munyaya dzezvesarudzo muCCC, amai Ellen Shiri Yedenga, vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Vakafanobata chigaro chemutauriri weZANUPF vaFarai Marapira vakaudza Studio 7 kuti mitemo mizhinji iri kutaurwa yakachinjwa sezvayatarisirwa uye hapana tarisiro yemhirizhonga. Zvichakadaro, masangano anoshanda akazvimirira anoti kusavandudzwa kwemitemo yesarudzo, kusajeka pamafambisirwo esarudzo pamwe nemitongo iri kupiwa nematare yokurambidza vamwe vanopikisa kupinda musarudzo zvinogona kuti veruzhinji vasatambire zvinobuda musarudzo dzegore rino, izvo zvinogona kuzokonzera mhirizhonga munyika zvakare. Godwin Mangulya anotipa nyaya iyi.
Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraureni vaudza Studio 7 kuti vanotyira kuti zvakaitika muna 2018 apo mauto akauraya vanhu vatanhatu zvinogona kuitika zvakare nekuti hapana chashanduka pamaitirwo esarudzo.
Tinotya zvakanyanya kuti kana mauto edu akaramba asina kubviswa mupolitics dzeZimbabwe kana pakaita kusawirirana pamaelections ari kuuya, tinotyira kuti upenyu hwevanhu ungarambe huchirasi.
Zvimwe zvakadomwa necommission iyi yaitungamirwa nevaimbove mutungamiri wenyika South Africa vakalema Mohlande ndezvekuti hurumende iise hwaro hwekuti nyika iite sarudzo dzakajeka, kuremekedza kodzero dzevanhu, kuranga mauto akauraya vanhu pamwe nekuona kuti mauto haapindire munyaya dzematongerwo enyika. Mukuru wesangano reHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia vati kusazadzikiswa kwezvakakurudzirwa zvinogona kukonzera bongozozo.
Nyaya yekuti mapurisa mauto ngaabude munyaya dzematongerwo enyika, vagare kumabharaki, ndonyaya yatinonyanya emphasize se massive society.
Izvi zvatsinirwa naBishop Anselmo Magaya vekereke yeZimbabwe Divine Destiny.
Zvinhu izvi zvakaitika 5 years ago, kuurayiwa kwevanhu kanga vari mumastreets, zvisati zvagadziriswa nekuti likelihood yokudzokororwa kwezvakamboitika zvisina kugadziriswa, likelihood yekudzokororwa kwezvinhu izvozvo izere.
Hama yemumwe akaurayiwa musi wa1 Nyamavhuvhu vaGavin Dean Charles Damien, uyo ati kusakumbira ruregerero kana kusaripwa kwavakaitwa nehurumende kunoratidza kuti kushaya hanya kwehurumende kuti munyika muve nekugadzikana. Asi munyori mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza vanoti hurumende yakatotanga kuripa muridzi nehama dzakafa pamwe nekutevedza zvimwe zviga zvakatarwa nemushande commission. Asi vakafanira kubata chigaro chemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vati havazive kuti ndiani akaripwa nehurumende. Vamahiya vati hurumende inofanira kuita nhauriro nemapata anopikisa masangano anoshanda akazvimirira nevedzisvondo kuti nyika iite sarudzo dzakachena, vachiti kuda kumiswa kwenhengo dzeCCC 12 kuvulawayo uye vaive gurukota vaSevia Kasukwere kunosvibisa sarudzo. Mutauri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vati bato ravo riri kutora matanho ese avanokwanisa kuti vatsigiri vavo vasarudze vanhu vavanoda. Vakafanira kubata chinzvimbo chemushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko mubato rezanu PF Vafarai Marapira vati pakavandudzwa mitemo yakawanda kubva zvakaitika sarudzo dza 2018 uye havatarisiri kuti pachaitika mhirizhonga.
Vamunangagwa vataura ivo kuti gore rino ngatitei runyararo, ngativhotei tine runyararo, tiri nerudo, tichiziva kuti kusaufunga zvimwe chete hakuti kuvengana. Iri ndoshoko ratinongotaurira ivo vanopikisa nemhuri yese yeZimbabwe.
Chakadai, Zimbabwe Electoral Commission ZEC yaburitsa nzvimbo zviuru gumi nezviviri nemazana matatu nemakumi manomwe dzichavhoterwa pasarudzo dzemusi wa 23 mwedzi uno. Muchiziviso chayo ZEC yati nzvimbo idzi dzichavhurwa na 7 mangwanani kusvika na 7 manheru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Chirongwa cheMandela Washington Fellowship for Young Africa Leaders kana kuti YALI 2023 icho chinotungamirwa nebazi reAmerica rezvekudyidzana nedzimwe nyika change chichiitwa muno muAmerica kwemasvondo matatu apfuura chakasvika kumagumo nezuro. Mutori wedu wenhau Evans Zininga anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki vekuZimbabwe vange vari pakati pevamwe kubva kunyika dzemuAfrica mazana manomwe vari muWashington DC kwemazuva matatu apfuura pamuzinda weOmni Shoreham mukupetwa kwechirongwa chegore rino. Vachitaura pamusangano wekuvhara chirongwa ichi nezuro, gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakati vaifara nekuti vanoona kukura kwaita chirongwa ichi kubva pachakatanga mugore ra2014 muutungamiri wavaBarack Obama.
Good afternoon, Mandela Fellows. What an incredible pleasure to join you. Ndinofara
mukuru kusangana nemi nekuonana tiri pamwe chete izvo zvatakapedzera kuita makore mana apfuura nekuda kwedenda reCOVID-19. Ndinoda kutenda vese vakabatsira kuti chirongwa chegore rino chifambe zvakanaka. Ndozopedzisira nekukorokotedza imi mose makakwanisa kupinda muchirongwa che
Congratulations. Congratulations on completing this program.
Nyanzvi yezvekurapa wechizvino-zvino kwemacomputer aided drug design and discovery vari kuitawo zvidzidzo zvepamusoro zvePhD kuKwazulu-Natal University Muzvare Charmaine aiziva Kahia. Vanoti kuungana kwavo muDC nevamwe vechidiki kwava pamuono uchaenda kure.
Tiri kuno kusummit yeMandela Washington Fellowship kuWashington DC. Tasangana nevadiki vekudzimwe nyika dzakawanda vari kuita mabasa akasiyana-siyana nemaarea akawanda ekubatsira kuti nyika dzavo neAfrica dzisumukire. Tadzidza kubva kuvakuru vemunyika muno yeAmerica uye kuti tishande tese nenyika yeAmerica nenyikawo dzakawanda muAfrica kusimudzira Africa uye kusimudzira nyika.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi nekudyarwa kwemari Muzvare Fungai Nyaungwa vanoti vane zvekutakura kuenda kumusha zvakawanda.
Tatiri kuno kuAmerica for the last 6 weeks and ndadzidza zvakawanda, ndadzidza nezve kuti ndikwanise kuunganidza mari, kukwanisa kutsvaga mainvestor, kukwanisa kuona kuti business ringaumburudzwa sei, uye nezveku kungodzidza kutaura nevanhu, tabhudza maconnections akawanda nevanhu vari kunoku vanogona kuzotibatsira neruzivo Uyezhine mari yekuti tikwanise kuvaka nyika yedu.
Mumwewo wechidiki vari Gweta vazorora ingomo vaudza Studio 7 kuti vave kunorwisana nenyaya dzekumbunyikidzwa kwevanhu zvakasimba neruzivo rwavave narwo kubva muchirongwa ichi.
Saka ndiri kuti seZimbabwe tinoda kuti patinodzokera kumusha toonatso kunoona kuti tingazvifambisa sei, nekuti dambudziko remhosva yatingati human trafficking inhau yekuti chinhu chinonetsa even hurumende zhinji, chero muno muAmerica vari kunetseka nedambudziko rehuman trafficking.
Mumwewo anoshanda pasi pegurukota republic diplomacy and public affairs, amai Elizabeth M. Allen, vatiwo vane mufaro mukuru nekuona basa guru riri kuitwa nevechidiki ava. Amai Allen vatiwo hurumende inovatuma kunyika dzakasiyana-siyana vachisangana nevari muchirongwa ichi vachiona shanduko dzavari kuunza munzvimbo dzavanogara. Chirongwa cheYali 2023 chakasvika kumagumo nezuro. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. NewZimbabwe.com rinoti nhasi chishanu nenguva dza 12 o'clock masikati dare reSupreme Court richapa mutongo waro munyaya yenhengo gumi nembiri dzeTCCC vakarambidzwa kukunyoresa kuti vakwikwidze musarudzo. MuZimLive.com mupurisa akanzwika paaudio achitukwa nemutevedzeri wegurukota rezvekushanyirwa kwenyika muzvare Barbara Rhodes anonzi haasi kuuya kubasa uye haasi kuzikanwa kwaari, asi mapurisa anonzi anoita seasina hanya neutano hwainspekta Chester Lester Matsa, sezvo vachiita sekufunga kuti inspekta Matsa havachadi basa ravo. MuNewsday, Ishe James Mutasa vekumanikaland vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakakombewa nematsotsi anovaudza zvemanyepo uku vachiba zvicherwa zvenyika. MuNewsday makare umwe wevatevedze vemutungamiri weTCCC muzvinafundo Welshman Ncube vanokumbira ruregerero kubva kuvatsigiri veTCCC pamusoro pekukakavadzana kwakaitika mukusarudzwa kwevachamirira TCCC musarudzo, vachiti vatsigiri veTCCC vanofanirwa kubatana kuti vadise ZANU-PF pautongi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tanonoka muri sei zvisei mamuka sei nevamwe vese pari sei pastudio apa nedzinoparadza kaedzidze kuti vaakutoba malaptop vanhu gadzarema vakatoti vaape malaptop Mr. ED maremerwa nejuga ka dzinorema idzi munofunga zvisirizvo, dzosai malaptop tingoenda kumakwikwi tingonopedzerana ikokoko. Mamboda kumbobvisa-bvisa vanhu kuti aiwa vekubhulawayo vakazononoka zvanetsa madzoka mukaona kuti hairi zano tatadza regai tichitoba ari malaptop. Aiwa handei kumaelection, handei kumaelection musatye. Vachafadzwa mugadi vana mavhaza vanotaura kuti vakahwina yezvuma akunoba malaptop. Ndimi hakuna umwe anoba, hakuna umwe anoita izvozvo. Ndimi ungatouya pachita mutudzo kuti zvakafamba sei zvemalaptop makore esanga asingabiwi ozobiwa taakuenda kusarudzo. Ati takakwana vana veZimbabwe vese vane 5 cents vakaenda kuchikoro, tingatotyira imi muri kuita zvekuba malaptop netimu renyu rinenge risina kunyatsodzidza dzidza muchiudzana zvinhu zvisirizvo.
Studio 7 makati kwese kwamuri matimana zvisirodzo yangu nevana veTCCC vana veTCCC mishonga dzawandisa munyika kana pazigwa kana tasvikwa pamba pake nokurai vhure vanhu ivavo vano vachitika pamba pachina ipapo vana kuroiwa vanhu ivavo tinazoti kuroya ndoubedza nyaya moenda kung'anga unosotesa zvofa handiti vanenge vachiita havasi vezanu endai kung'anga munosotesa zvife nokuti hatingatamburi nevanhu vasingafungiri vamwe vanhu vatenda.
Amukaseiko muri yeZimbabwe anokwasa indiwa bamoyo tatire guide tauri nawo zvikoro zvazviri kuvharwa nasi totanga kuno kutenda kumavadzisi vese nekushanda kwamakaita zvine simba kudzisa vana uye futi nevana vose tinoti muchengetwe naMwari muholiday yamuri kuenda iyo uye futi muzvibate zvakanaka musapinda muno zvinodhaka kana mabasa akaipa kana muri kumba verengai kwete kupinda mune zvakashata zvekuti vana vakawanda vanoshandisa zvinodhaka dzimwe nguva mukati memaholidays iwawa vamwe vachindororwa vari vana zvichengetedzei tinokumbira zvikuru sei vafambisi vemuchovha yakasiyana-siyana mufambe nevana zvakanaka kavanonge vachienda kwakasiyana-siyana kuzoro ire holiday yaAugust tinokumbira kuona vana vose vasvike zvakanaka vadzoke zvavari vapenyu uye futi nemuwo vabereki mutarise vana nokuti vamwe vana vanonge vachigara kuzvikoro kavaigara zvino kana vachinge vauya sazvino vatarisei nokuvarairidza nokuvapawo mutemo nokuvadzidzisa
apo pastudio 7 tinoda kumbokuzivawo mbonibatsirewo veduwe kuti haukamu kuti munhu anenge ari pavoters row anorambidzwa kukwidza sasevhi yakasukuwere ina hangu ndoda kumunzira urombo handisapoti iye ndiri kumukomana asi ndoti mukomana ngaapinde asi kuti uhwo udzvanyiriri uhwo hwavamuitiravo zvakafanana neni ndikuda kuti nhasi ndabuda mutriples mangwana regaiwo ndipindewo nepabato rangu ndoitirwa saizvozvo nenhengo dzetriples 12 idzo munangabva watadza kuti chikronyera chaicho chaicho chaari kuita ichi iko zvinoizvi mununa wake Valerius ndatodomuhwa zvaari kuita vane zvavari nekuti vamwe chete hangavashandi vakadaro asi tivachango chimuti chinongobvutwa chiwenga akazviona todozviziva
makadiko pastudio 7 apo haihai tinofara hedu tinofara mudhimu notipoo nhau sadambotaurawo nyaya ziyambo iyoyo ziyambo iyoyoyo ngaanyariwo vanhu ziyambo iyoyo ndiye aspokesperson wezeki here anotaura zvinhu zvinoitika kuzeki inde adangokwana pese pese so kunyikidza kukwanisa pese pese pasingaita kuti ukwanewo hakuna here munhu anokwanisa kutaura wezeki zviri kuitika kuzeki iye ndianiko aziyambe tinyarewo aziyambe nyaraiwo vanhu indava saka patinongozvichizotaura nii midhimu inenge mabata makotsi zvese mapurisa zvese munenge makabata munenge muchirambirei apa zvabuda pachena kapa zviri kuoneka kuti iwo wakutaura nyaya izvezeki unozitaurire chizvezeki aziyambe nyaraiwo vanhu ava nyarai vanhu aziyambe
pastudio 7 makadiko hai tino kumorosai nenyuzi dzamunotipa dzinonakidza dzinodai kureva chokwadi hai nangu panyaya yevarume vamuri kutaura mapurisa anonzi akakuvadziwa nemupavhayo kadripakayo ndoda kuti kwavari varume hamuna kusimba munosimbira macitizen anenge asina mawiponzi pabasa renyu chairo chairo hamuhowani simba hamuratidzi kuti muri mapurisa kana mukatumwa nezando pamoratidza kuti muri mapurisa nekuti mai muchishungurudza vanhu vasina zvavakatakura hedzoka mbavha modzikoniwa dzava kukukurirai ndatenda ndiswani pabotswana
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru
kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani endai pafacebook peji yevoa shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu
makateerera kustudio 7 yevoice of america tiri kutepfenyura tiri muwashington dc muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica Vaive mchungamiri we America wa Donald Trump varikutarisirwa kumira pamberi pedare muWashington DC nasi pamhosva yavari kupomerwa yekuda kupindigurira zvakabuda musarudzo dzemuchungamiri wenyika muna 2020 apo vakakundwa nava Joe Biden. VaTrump vane imwe mhosva itsva zvekare mudunhu reFlorida uko vari kupomerwa mhosva yekuedza kuviga magwaro ehurumende anofanirwa kunge akavanzwa kana kuti classified documents. VaTrump vakaziviswa zviri pamutemo nezvemhosva itsva dzavari kupomerwa nemuchuchusi anokosha akadomwa nebazi rezvemutemo muAmerica vaJack Smith nemusi wechipiri. VaTrump vanonzi vane chekuita zvekare nevatsigiri vavo vakapinda nechisimba pamuzinda weCapitol Hill muna musi wa 6 ndira 2021 vachiedza nengo dzedare reparamende kutambira zvakabuda musarudzo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie.
Ndona senge kuti nyaya ya Trump inyaya ya gara iri kuinvestigate wa kupa pakaitwa ma elections makora apfuura ende inyaya yakaiswa pamberi pa special prosecutor ende izvi zvatakuona izvi tingati ndo atingati ma results ma investigations avo akuiona va Trump achiuya pamberi pedare nhasi. Ende izvi zvatikuona izvi zvunhu zvatoona kuti zvanga zvane nguva zvichitaurika nokuda kwokuti ivo vaTrump vari kupomerwa zvekare iyo nyaya yatikaona vanhu vachienda pamberi peCapitol, vanhu vachipwanya Capitol vachida kuita senge vaida kuti maresults kana kuti vaBiden vasapinde muoffice. Saka nhasi ndo zvinhu zvari kuona vaTrump vachinzi nedare vaPA before judge.
Tiri kunzwa ivo vaTrump nechikwata chavo vari kuti vaBiden nehurumende yavo vari kushandisa matare kuvashungurudza. Imi munoonawo sei?
Ya, ndona sei kuti ivo vane mvumo havo yekutaura izvozvo zvavanenge vachifunga semusungwawo semunhu ari kufila kuti vari kupesekitwawo zvekare. Tinoziva kuti vaTrump vane nyaya dzakawanda dzaanga vachipomerwa ende iyi nyaya yatingati yakakura kupfuura dzimwe nyaya dzaanga vachipomerwa. Saka ivo semunhuwo ari kuda kuzvizvika vanogona kuve vane defense yokuti vari kukanganiswa kuti vakondeste maelections achataona next year. But sezvatinongoona kuti izvi zvavari kupomerwa izvi zvunhu zvakaonekwa nepasi rese. Vanhu vakaonekwa vachienda kuCapitol, takawanzwawo zvekare mashoko avaTrump avaitaura. Avo mashoko aikwanisa kuva achitorwa nevanhu vavaitaurira sekunge vaida kupidigura hurumende yeAmerica. But izvi zvatakuona zvichiitika ndo zvatingati idue process. Zvinotaridza kuti imo muAmerica munomu mune yatingati rule of law and mainstitutions ari kushanda ari kuona vaTrump vachienda pamberi pedare. Saka ini ndoona sekuti izvi zviri kuitika zvokuti vaende pamberi pedare zvinotaridza kuti mutemo uri kushanda muAmerica munomu. And ivo vaTrump kana vachifungidza kuti vari kupesekitwawo vachawanawo mukana wokutaura zvakadaro pamberi pedare.
Pane zvingadzidzwawo here nehurumende zvakaitawo seZimbabwe nedzimwe dzekuAfrica kana munyika dzichiri kubudirira kubva panyaya iyi?
Ya, ndona senge zvunhu zvinofanirwa zvichidzidzisa dzimwe nyika because nyaya yemaelections nenyaya yekuchinjwa kwehurumende zvunhu zvinoenda yatingati pamongo peany democracy. Saka pakaita vanhu vanoda kupidigura hurumende nekuti vanenge vachifira kuti vadzidziwa musarudzo vachishandisa mhirizhonga zvinhu zvinokanganisa makore nemakore ekuvaka atingati mainstitutions agadzirwa. And tinoziva kuti muno muAmerica nyaya yekuvaka mainstitutions yave nenguva yakareba sitereki tingati yave neabout 234 years. Zvinova izvozvo kunzi vaTrump vaida kuzvipidigura nekuda kukonzeresa mhirizhonga yekuda kuita kuti vacurrent president vasapinde muchigaro. Saka ndiona senge kuti izvi zvingave zvichibvisawo dzimwe nyika kuti zviri important kuprotekta mainstitutions.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reCitizens Coalition for Change rinoti rakaita misangano nezvikwata zvekunze zvakauya kuzoongorora sarudzo. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.